manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana kavatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 19/2020 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoratidza kuti vanhu vakafira panzvimbo igumi nevatatu asi vamwe vatatu vakazoshaya zvavo vasvika kuchipatara chemutare.
Hurumende nemasangano akazvimirira yobatsira vanhu vakafa mutsaona yemugwagwa nezuro. Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa votumira mashoko enyaradzo kuhama dzevanhu gumi nevatanhatu vakashaya mutsaona iyi. Vamwe vanhu vekuhwange vosangana nedambudziko remafashamu emvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru mubazi rinoona nezvenjodzi Receive Protection Unit vaNathan Komo vanoti nhasi vabatana negurukota rinoona nezvedunhu reManicaland Dr. Ellen Gwaradzimba kuenda panzvimbo yakaitikira tsaona yakauraya vanhu gumi nevatanhatu nezuro apo bhazi reGeneral Bande rakaroverana nerori pedyo nemusha wekwaShamu mumugwagwa weHarare mutare nezuro. Vatiwo hurumende nemamwe makambani vari kubatsira vakawirwa netsaona iyi. Ngatinzwei zvizere kubva kuna vankomo.
Patasvika pakaitikira njodzi yebhazi rinonzi General Bande nerori. Taona chiri chipatapata chekubvisa zvinhu zvakasiyiwa nevakakuvara nevamwe vakashaya nezuro. Asi tazosvika tangotimirei. Minister for Provincial Affairs zvedunhu reManicaland Dr. Ellen Gwaradzimba vabva vasvikawo vachionawo ipapo. Pakaitika mutambo wakaoma asi zvinoratidza hazvo kuti Mwari ariko kudenga.
Nezuro panga pasina kunyatsojeka kuti vanhu vangani vanga varasikirwa neupenyu patsaonai zvii zvamanzwawo.
Tataona mumagwaro atatopiwa kuti tiende nawo tigone kubatsira vanhu nechimbi chimbi. Tinoratidza kuti vanhu vakafira panzvimbo igumi nevatatu asi vamwe vatatu vakazoshaya zvavo vasvika kuchipatara chemutare. Ndoda kunyanyotendesesa mapurisa edu nekutirimuka pavakangonzwa njodzi iyoyo nevamwewo vanhu vaingopfuura. Hakuna munhu achangoti regerai vehurumende vachazvionera kana vapi. Vanhu vaingopfuura vaitotakurawo vamwe vanhu vakakuvara vachinovasiyawo kuzvipatara. Saka kutaura kudai tabatsirwa zvikuru nehurumende semazuva ese yayagara ichiita kubatsira avo vanonga vashaya naavo vanonga vakuvara kuchipatara. Manicaland Provincial General Hospital ndo chipatara chakaseenza zvikuru. Madhokotera neana mukoti vese vanga varipo vachiita basa. Maprivate sector companies varipo ana Higher Life, ana Dav, ana Nyaradzo, ana EcoShure yeEconet. Tirwirangwe kuti basa iri rireruke. Vafundisi vasina kumbodeedzwa dzimwe svondo vanongouyawo vachinyaradzawo hama dzavo vafa nekuti taisa command center pamutare General Hospital. Kutaura kudai vanhu gumi pari zvino vatoonekwa kunzi ndevanaani avavo vari muzvipatara mishonga nemabhill.
Saka hurumende iri kubatsirawo sei ivo vanhu ava?
Hurumende yakatowedzera mari yainobatsira nayo, mari yechema kusanganisawo neveGeneral Bande. Isu tichanga tichipawo zviuru zviri zvine mazana mashanu General Bande, Rinova Bazi Racho. Vanonga vachipawo zviuru zviri zvine mazana matatu asi vati vanogona kuwedzera zvichingoenderana nekuti zvakamira sei.
Mukuru mubazi rinoona nezvenjodzi Receive Protection Unit vaNathan Komo vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vatumirawo mashoko enyaradzo kumhuri dzakafirwa uye dzine hama dzakakuvara mutsaona iyi. Tabata vaChamisa kuti tinzwe zvizhinji.
Tinodawo kukumbira kuti vakuru vozomweya munyika, mabishop, mapasta, mareverend, maapostles, vabatire nevanonamata vese kunamatira nyika maintercessors. Varambe vachinamata kuti nyika yedu isaramba ine mweya wekudeura ropa, mweya wekudeurwa kweropa, nekuti unomboona kuti maitiro akaitika aya ndeyekuti pane zvinoda kugadziriswa munyika yomweya. Saka ndo chikumbiro changu ini semutungamiriri ari kurutirwe matongerwo enyika kuti ngatichemiri kuna Mwari wedu kuita zviviri. Chokutanga, kuitira kuti matambudziko akadai asaramba achingoitika munyika, nekuti pano nepano mhere yarira, pano nepano misodzi yapa matama. Nechechipiriwo, mashoko edu mashoko enyaradzo, mashoko ekuchema, kuchema kuhama dzakarasikirwa, nekuti chiitiko ichi chinouya chisina kunge chapa kana notisi kana kuti ziviso. Saka zvinhu zvatinoda kuti tiite hama dzakarasikirwa, vane shamwari dzakarasikira neupenyu ipapa, tine urombo hukuru. Asi chikurukuru ndechekucherechedza nyaya yengozi yedzimotokari dzemumigwagwa yaramba yongonetsa muZimbabwe.
Zvino pangaitwa sei kugadzirisa iro dambudziko remumigwagwa iri?
Mukatarisa kune dzimwe nyika sana Dubai, kunyika dzimwewo dzakadaro vana South Africa, hongu njodzi dzinoitika nokuti injodzi. Asi muno muZimbabwe dzakawanda munyanya, nekuti migwagwa yava zvipambo, migwagwa yava mateji, migwagwa yava mifungo kana kuti mariva anoparadza nekukohwa vanhu. Nemhaka yekuti sokutanga motokari dzedu zhinji dzakaparara dzine mateya, maspepas acho mashoma, uye dzimwe dzakura zvakanyanya, dzimwe hadzina mabhureki nokuda kwekuita zvakaita nyika. Chechipiri, migwagwawo yedu yakanyanya kubva yaita mitete kana kuti yakamanikana zvakanyanya, zvekuti kazhinji kuva nenjodzi yakadai kunowanzokonzerwa nemigwagwa. Saka inyayawo yemaamiriro ekunze kwenyika, matungamiriro anoitwa nyika yedu, ekuti tofanira kunge tine urongwa nemuono wakachenjera. Kunana Dubai kune migwagwa inoenda yakadai, kunana America kwamuri uko iri mberi gumi kana misere mitete misere uri mugwagwa uri kuenda kuruti rumwe chete. Zvinoitawo kuti zvisava nematambudziko atiri kuona ekuti vanhu mukore uno kunonzi kwaitwa head on, kureva kuti kusanzwisisa matambudziko ari kukonzerwa nekwashi kana kuti urwere huri muhurumende neutungamiriri hwenyika. Nekuti zvese izvi zvinofanira kunge zvakaonekwa nguva iripo. Toronga migwagwa yofadzwa, migwagwa yogadzirwa.
Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vamwe vagari vekuhwange vakaparadzirwa dzimba nemidziyo nemafashamu emvura nezuro, uye vave kugara paguest house yeHwange Colliery apo hurumende iri kuita chipatapata kuedza kuvabatsira. Bazi rezvemamiriro ekunze rakatoyambira vanhu nezvemafashamu emvura aya richiti nzvimbo dzakawanda dzenyika dzinenge dzakatarisana nedambudziko remafashamu aya. Rakayambira vanhu kuti vasabire nzizi dzakazara uye kusawanda mvura pasi pemiti yakareba nekuti vanogona kurohwa nemheni. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wemumiriri wedare reparamende Muhwange vatulani moyo.
Masasha memvura akaitika nezuro ende kwakaitika kwaite damage yakatokura kwazvo. Izvezvi tichitaura tine maareas anotoverengeka akava the most affected. Totaura nzvimbo dzakatarisana seana Lwenduru, Sana, Number 3, Vanasendrera nekumpumalanga kuDRC ndo dziri most affected nemafashamaya.
Hapana vakafa here kana kuti kukuvara?
Kufa hapana, asi damage yakaitika mostly to property nedzimba nemajuraho ndiyo aidona. Then vanhu vacho ndo vatomuvhwa to masafe zones. Tichitaura izvezvi havasi kudzimba dzavo, vakatochengetwa kuguest house. Asi property yavo zhinji iri damage zvekuti havagoni kuirecover.
Kuguest house kwavari uku ndekupi?
Kune guest house yeHwange Courier Company iripo, ndokwavaendeswa vanhu, ndokwavari kugara for now. Nekuti kudzimba dzavanga vakagara ndo dzakaafektwa nemaflats.
Mungazive kuti vanhu vangani vakaendeswa kuguest house uku?
Hatisati takwanisa kubuda nestatistics, asi as an office of the MP tiri kuita a comprehensive report yekuti tinyatsobuda nemaactual figures kuti vanhu vacho vari affected vangani nezvinhu zvacho, property yavo yakadamajikwa kuti yanga yakawanda zvakadii. Ndo zvatichiri kuzama kuti tibude nereport yakanyatsokwana ine mafacts.
Ko nhasi kwamboona yavo here?
Nhasi kutori nezuva rakatonyatsopisa nyika zvisingatotomboiti, zvekuti haungatombofungidziri kuti nezuro tatine maflati.
Mutauriri wemumiriri wedare reparamende Muhwange vatulani moyo vachitaura vari parunare kuHwange kwakare. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, 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 muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupa kurai, svondorega rega, ini ndini Mike Hove. Nasi muchirongwa tine hurukuro nava Ashley Pfunye, vaimbove mutungamiriri wesangano reZinasu, Zimbabwe National Students Union. Tichikurukura pamusoro pedambudziko riri kusangana nevadzidzi muzvikoro. Panguva iyo varairidzi vari kunyunyuta mabasa vachiti mari yavari kutambira ishoma. Eva Pfunye ndi inom kamuchira muchirongwa chedu chevechidiki makadai henyu mukoma?
Maita basa muri seiko?
Aiwa inangu ndiri bhoni. Nyaya yandati ndikubatirei nhasi inyaya yezviri kuitika muzvikoro. Ndachida kunzwawo maondero enyu pamusoro pezviri kuitika.
Maita basa nekuunza nyaya iyi kuvanhu nekuti nyaya yakakosha. Inyaya inoita kuti nyika iende mberi kana kuti iende kumashure. Nyaya iyi inotirwadza zvikuru kwazvo tichitarisa kuti vadzidzisi vari kushaya iyo mari yekuenda kubasa ravo. Tikatarisa standard of living, mari yacho yaunowana as a salary haitokwani kuti kusustaini kuti kwire uende kubasa for the whole month. So izvozvo tichidzokera futi tichitarisa at institutional level, tichitarisa pazvidzidziso zvedu, toona kuti zvinouraya the quality of education because varairidza vachadzidza vane kufara, vadzidza vane nzara. Nevaya vari neso mastudents kana tichidzidza todzidza tine nzara. Saka whatever we are doing hatichazviiti in good faith. And tichitarisa futi kuti mafees akakwira. So kukwira kwemafees, kukwira kwetransport, zvese izvozvo zviri kuita kuti vadzidzi vasakwanisa kutumira vana vavo kuzvikoro.
Takaona pakanyunyuta varairidzi hurumende vanga vachida kuvapawo yatingati cushioning amount. Tikaonawo zvekare vabereki vanga vachichema chema hurumende ikati allright, tanzwa zvichemo zvenyu sezvo muri kuchema chema chema gorerino ma primary schools uyezve ma secondary schools uko hurumende zvavakabhadhara gorera pfura ndizvo zvavabhadhara gorerino mungati hurumende haisikuzama.
One thing you have to tarisa is the agreement and the contract that was signed initially when Zimbabwe paid a dollarize. So you find out the value that was placed on the amount aisha fana ne value iripona because those salaries were agreed in US dollars. Ukakuita salary yemunhu ne bond hapana zvaunengoita because the 30 bond kuenda kuti kukwira kombika 3 so haungati wakwidza anything because ungoti munhu aende kubasa ka 3 hatingati kuzama but kana vakuda kuzama they must bring back yatinoti iyo ivalue system mari ngaive nevalue so as long as mari isina value unokwanisa kukwidza asi mitengo uri kutokwirawo. So that's why I'm trying to talk about it. I'm talking about salary. I'm talking about the salary.
Vapfunye tichitarisa vana vechidiki vari kumuzvikoro umo ivo havasi kuwana mukana wekudzidza mungati uku kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo here.
Education is a right and munhu kana agara muklasi kana agara pabhenji rekuti akuda kudzidza anofanira kupiwa kuti adzidze. So kana makudenya that person that's right, it's not a privilege, it's a right. It means wakutouraya future inyika ino because ndo vanhu vachagadzira masipesi ndo vanhu vachagadzira ndege dzeinonyika but vanogadzira sei kana iwo usina kugara pabhenji rekuenda kuclas.
Vabereki vari kuchema, vadzidzi vari kuchemawo, nawo varayiridzi navo vari kuchema. Hurumende iyo iri kuti aiwa tiri kuzama pachose kugadzirisa nyaya iripo. Pane zvingaitwa here nevabereki kana kuti iwo vanhu mumacommunities avo kuitira kuti vana vatange kudzokera kuchikoro vawanawo mikana yekudzidza?
Iyo hurumende house must contribute to the national crisis. Inofanira kushanda nevanhu ende vanhuwo tofanira kuengaja vehurumende tivape masolution because tiri kuona kuti pane crisis masolution necrisis yeutungamiriri mune munyika.
Aiwa takunzwai zvakanaka vapfunye, ndahanchikumbirawo kuti mukande mazuva enyu ekupedzisira.
Maita basa. Nguva yatave vanhu vezimbabwe inguva yakaoma, inguva inoda kuti titange kubatana tive united kuti tisolve nyika yedu because masolutions atofanira kuwana asi masolutions ari temporary anei bond but kuda masolutions ari permanent achagara achaonekwa and benefit generation vachauya after isusu. Inguva yekuti tese all our abilities and in our diversity tafanira kuunite.
Aiwa takunzwai zvakanaka vapfunye, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa.
Maita basa, thank you so much.
Aiwa mure Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutanda apo patwitter uyezve painstagram at bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu. Musakanganwe kuti nemusi wechipiri tiri kusangana zvekare pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection chatinokupakurirai chipiri choga choga, apo tichange tichienda mberi tichikurukura pamusoro pezvinosangana nevechidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe nguva yangu ndiyo yadyanana, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye-bye.
Aiwa tinotenda zvikuru Mike amborova nhano apo achidzoka nechimwe chirongwa svondo rinouya. Musakanganwe kuteerera. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne 9825 kilohertz. Manheru ega ega nenguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mum mumwe mukuru mbazi rezo kuchikidzana nedzimwe nyika muAmerica, amai Alice Wells, vatanga nasi kushanyira Pakistan semuenzaniso wekusimba kweukama pakati penyika mbiri idzi. Mutungamiri wehurumende yePakistan vaImran Khan vakamboitawo hurukuro gore rapera nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Amai Wells avo vari murwendo rwekushanyira nyika gumi vakatoshanyira Sri Lanka neIndia. Vanhu vari kuratidzira muIraq vavhara migwagwa muguta guru renyika iyi reBaghdad uye muguta rakakosha zvikuru munyika iyi panyaya dzechitendero reNajaf vachipisa matai edzimotokari. Vanhu ava vanoti havasi kufara nenyaya yeuori, kushaya mabasa uye kushaya zvinhu zvakakosha muupenyu. Iko zvino tochimboenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu. Nhasi tina mukoma Joseph Nyakabau, avo vanofara muchitendero chavo muSpoken Word Ministries zvekuti vanopamidzira chitendero nekushaurira musiki nziyo dzechitendero. Mukoma Joseph Nyakabau, makadiniko?
Ndinofara kana muchifarawo.
Tinofara kuve nemi, tiudzeiwo zvezvishomanana pamusoro penyu.
Ndiri mukomana ane makore anoita iyoyo 27. Ndakabarirwa kwaMutoko, ndikakurira ikoko, ndikazouya kuHarare ndikaita chikoro changu primary nesecondary muno muHarare. Zvekuimba izvi takazvitanga ndine makore anoita 16 years.
Mava namakore mangani muchimba?
Zvekuimba izvi ndakazvitanga mugore ra 2007. Kubva pandakatanga kuimba kwangu ndaingova munhu anongoimbawo muchechi uchingoimbawo nevamwe nekurumbidza Mwari, ndisingatarisiri kuti nerimwe remazuva ndinozokwanisa kutsikisawo nziyo vanhu vazototeerera.
Chakaita kuti musarudze kuimba gospel chii?
Semukomana akakura asina vabereki, achitambudzika, achirwisana nezvinhu zveupenyu kuti ararame, utiziro hwangu hwakawanikwa huri hwekutizira kuna Mwari. Saka izvozvo zvakabva zvadyarwa mandiri kusvikira ndakaona kuti inini chinhu chandinokwanisa kuraramira ndiMwari. Ndakapedzisira ndakungoimba nziyo dzegospel nekuti shoko raMwari ndo rinokwanisa kuunza kuzorora nekugadzikana mwoyo memunhu. Kanonzi wandinyara za Jesu. Wega uchingonzi wa taito ya chumu chilongu kuti wandinyara za Jesu. Kakauya ndakarimeru wa chaisu. Ndemu vundo mzinji kuti Mwari sei ndakapfuura nepandakapfuura napo, sei ndakarasikirwa nevabereki, sei ndine masituation akaoma kudai zvinhu zvakaoma. Asi Mwari akataura nezvi rakadzikama akati, iwewe ndakakuda, kubveni ukadana kwandiri ndichakupindura. Mashoko aya akauya. Saka pandakanzwa Mwari achindinyaradza nekuda kwesipiritu yairo, ndakabva ndafemerwa kuti ndinyore rwiyo runonzi wandinyaradza.
Kamwe kambo kamativigira nhasi kanonzi anaka.
Itwe kuda kwenyu oma gakuhitwe kuda kwenyu.
Thy will be done. Ndakakaimba muri muchechi, zvizhinji zvakaitika, mweya waMwari ukaburuka. Vanhu vanga vakaremerwa vakanzwa kurerukirwa kuda kwerwiiroro nemashoko ari ipapo. Saka ndo zvinhu zvinhu zvakandipa kuti ndikarekodi kuti nyika yose inzwe, pasi rose rinzwe mashoko akanaka ari panziyo.
Itwe kuda kwenyu gakuitwe
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 dzimbo dzese dzamuinadzo idzi vanhu vanogona kudzitenga here mumastore?
Dzimbo idzi dza everywhere. Vanhu vanokwanisa kunodziwana paiTunes, paGoogle Play, paDeezer, paSpotify, paYouTube. Vanodziwana dziripo nekunodownloada ipapo.
Mashoko amuinawo okupedzisira okuti kudini vanyakabava?
Hazvinei kuti uri muchimiro chakaoma sei, hazvinei kuti uri muchimiro chisingatarisike kana kuti waremerwa waitwa sei, Mwari anogona kukunyaradza.
Vatereri nemashoko iwayo abva kuna Sazita Mukoma Joseph Nyakabau veSpoken Word Ministries. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino. Mukoma Joseph Nyakabau, tinokutendai zvikuru nenguva yamatora kuti tandadza nhasi.
Ah, tinotenda zvikuru veVoice of America nenguva yamandipo zvakare.
Tinotenda zvikuru Mukoma tanonoka Joseph Wande nekuti pachirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero. Tichange tinavo zvakare svondo rinouya, musakangani kuteerera nemusi wesvondo wega wega chirongwa ichochi. Nau dzedu dzemitambo, tombo tanga kukupai mutambo wakatariswa nevakawanda zvikuru pasi rose weEnglish Premier Soccer League. Mutambo uri kutambwa pakati peManchester United neLiverpool. Iko zvino vakomana vari kumbodya maranjisi kana kuti vari pahalf time, asi Manchester United yakarohwa iyo 1-0 neLiverpool. Liverpool inova iyo iri panhongonya pemakwikwi English Premier Soccer League. Ine mapoints 64 ikakwanisa kubudirira pamutambo wanhasi. Saka zvakamira kudai pahalf time, Liverpool 1 Manchester United 0. Tombo tarisa munhau dzemitambo yecricket munyika umo. Zimbabwe yakwanisa iyo kusvitsa zvibodzwa 100 nemapfumbamwe kana kuti 189 pamutambo wayo wekutanga kubva muna 2018 neSri Lanka muHarare nhasi. Zimbabwe yaimbenge yamiswa kutamba mutambo wecricket uyu nedzimwe nyika neInternational Cricket Board mushure mekunge hurumende yamisa board reZimbabwe Cricket Council kushanda richiti rinenge raitadza kutungamira. Asi izvi zvakabva zvapawo kuti Zimbabwe yacho ibva yamiswa neInternational Cricket, ichinzi iri kuhurumende haitenderwi zvachose kupindira munyaya dzemitambo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende nemasangano akazvimirira oga yobatsira vanhu vakashaya nevakakuvara mutsaona yemugwagwa yakaitikira pedyo nekwamutare nezuro. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa votumira mashoko enyaradzo kuhama dzevanhu 16 vakashaya mutsaona iyi. Vamwe vanhu vekuhwange vosangana nedambudziko remafashamu emvura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku.